vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakadzingwa basa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi vanyora tsamba kuvatori venhau vachiti vabuda munyika vachityira upenyu hwavo. Mumashoko aya atsinirwawo nevatori venhau uye vamwe vari pedyo pedyo navo, vaMnangagwa vati upenyu hwavo nehwemhuri yavo huri panjodzi kubva kuvanhu vavati vakamboedza kuda kuvapfuudza nemuchetura. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vaMnangagwa vamboenda kunopotera kuSouth Africa pari zvino. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vanzi vanga vari musangano. Hatinawo kukwanisa kubata mutauriri wezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeSouth Africa vaClayson Monyela sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mutsamba iyi vaMnangagwa vanoti bato reZANU-PF rave kuita kunge umambo hwemhuri yavaMugabe chete. Vativo iko zvino yave nguva yekuti vanhu vamire kunamata vamwe vanhu vanoda kuzviita savana Mwari. Vativo bato reZANU-PF rapindwa naPongwe uye mashoko anoratidza kuti vanogona kuumba bato ravo voga nevamwe vakadzingwa, vaMnangagwa vati vachadzoka munyika munguva pfupi inotevera kuzotungamira ZANU-PF chaiyo, kwete yazara nevanhu vasina nhoroondo yehondo. Kuwedzerawo kusajeka kwezvinhu mubato reZANU-PF, nhasi munyori mukuru wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vativo ivo ndovatodzinga vaMugabe mubato nekuti havachatedzere gwara rehondo.
Ini ndindaverengeswa speech asi ndatenda makomrades nemhaka yekuti vaona dambudziko rave nenyika rave nerevolution. Saka vakawirana kuti aiwa ngatichidzingai Mugabe wacho nemabhururu ake nemhuri yake tichironga musangano wedu tichienda mberi.
VaMatema Danda vatiwo vaMugabe vauraya bato reZANU-PF vakati havasi kuzosiya bere rakarinda chitunha. Bato reZANU-PF rinonziwo rave mubishi kudzinga makurukota ehurumende ose, nhengo dzedare reparamende nedzimwe nhengo dzebato dzinofungidzirwa kuti dzinotsigira vaMnangagwa. Politibiro yeZANU-PF iri kutosangana pari zvino muHarare. Vari kunzi vadzingwe vanosanganisirawo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, gurukota rezvevasori vaKembo Mohadi, gurukota rezveumhizha hwekusora vaPatrick Chinamasa, gurukota rinoshanda muhofisi yavaMugabe vaChris Mushowe. Kumatunhu aitawo kugedageda kwemeno kwakanyanya nenyaya yekutya kudzingwa kuMidlands nekumasvingo. Mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vaRonald Ndava vaudza Studio 7 kuti vakangomirira kuona kunowira tsvimbo nedohwe.
Hatisati tava nemukana wekuti tingaati kukupai zvizere kuti pane vadzingwa here kumasvingo, pane vasati here kana kuti pane vadii. Chatinongozva nemupano ari kutaurawo kuti toda kubva tadzingwa vadzingwe, zvimwe zvangu vabviri kuendana.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kuAfrica vanoti zvinonetsa kuti vaMnangagwa vakaumba bato ravo vangawane here rutsigiro.
Kunze kwavakambosarudzwa kuconstituency kwavo kwavakazosira mudzimai wavo, pachine iye atingati national scale hatisati tamboona hedu kuti vaMnangagwa vanoita zvakadii musarudzo. Asi mumazuva azenge voswedera pedo nekudzingwaya angava kuratidza kuti inogona kunge yanga yavawo nhengo muZANU-PF zvekuti vanga vavawo nechita chamutembwe chinovatevera.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanotiwo vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kuda kuti vaMnangagwa vabatane nevamwe vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru kuti vakwikwidzane navaMugabe musarudzo dzegore rinouya.